manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 6 2024 makateerera ku studio 7 nepenyere inyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yopachikwata cheCitizens Coalition for Change chinotungamirwa naWorldsman Ncube mari inopiwa mapato anenge abudirira musarudzo. Munyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Barobson Chere, votaura nezvekuitwa kafira mberi kwavakaitwa vari muusungwa. Ave makore mashanu kubva zvashaya vaimbova mutungamiri wenyika Robert Mugabe, avakashaya asi munyika muine gakava kuti pane zvashanduka here. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri weBinga North mudare reParamende vari nhengo yechikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change chiri kufanotungamirwa navaJameson Timber vaPrince Dube kweSivanda vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. VaDube kweSivanda vanzi vabhadhare madhora mazana matatu ekuAmerica nedare repamusoro reHigh Court mushure mekusungwa musi wa18 Nyamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga pamberi pemusangano weSADC waiitirwa muHarare. Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere vakaitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori vanoti vakanyanya kurohwa sezvo vairamba kuita zvimwe zvavainzi vaite kusanganisira kuti vadaidzire kuti pamberi nebato rezano PF vachitorwa mavhidhiyo. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi nemutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti vanenge vaitwa kafira mberi vanofanirwa kumhangara nyaya idzi.
Munhu ngaamhangare oitwa mainvestigation. Ndozvatinokurudzira, ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zviga kana zvitemo ngavaaise zvitemo zvavo kuna Commissioner General.
Vachere vakapambwa nekusungwa nevamwe vanoti Muzvare naMatai Kwekweza, Kanzura Samuel Gwenzi navaVhusumuzi Moyo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vachere.
Nomusi wa31 July apo taenda kuVictoria Falls kwaiva nemusangano wephilanthropy. Tinotava mundege tiri panhandare yeRobert International Airport. Mundege makawanikwa muchapinda vanhu vanokwana 6 vanhu ava havana kukwanisa kutaura kuti ndanani asi vanokwanisa kuita kutimbunyikidza kuburika mundege.
Makaendeswa kupi chaizvo?
Wakatipinza mune domestic terminal. Tapinda mudomestic terminal imomo takaiswa mune imwe rumu yanga ine dima zvikuru. Rumu iyi yakaseparetwa negomba rinova rakati dzikei zvinodarika ma3 meters. Tiri mukati umomomo vakaidaidza mumwe nemumwe kupinda murumu iyoyo. Inini ndakawanikwa ndichapedzisira kupinda murumu iyoyo. Ndapinda murumu umomo ndakatanga kubvunzwa mibvunzo. Varume vakauya vanga va15 vakapinda murumu imomo vachindibvunza mibvunzo yakasiyana siyana pamwe chete paunoda kuti upindure wobva vakurohwa. Saka ndakawanikwa ndicharohwa nesimbi, simbi dziya dzakafanana nedzinoiswa pamahwindo atinoti mabhagula bars aya. Wakandisunga nengetani waindirwa nesimbi nemapuranga pamwe nekundikika nezvibhakera.
Tiri kuona kuti pane vanga vasungwa vacho imi ndimanyanya kurohwa, chii chaizvo chavaida kubva kwamuri?
Ini wainyanyo ndiruwa sokwa kwa chiti ini ndino nyanyo taurisa kunyanya pande penyuro ndi chinzi yose murairi da ufane kudaro muno ufane kuramba wakanyarara pamwene kundi mbunyikidza kuti ndinge ndichita maslogan vachinditora mavideo saka izvi ndakawanika ndichazviramba zvekunzi ndiite maslogan ekuti pamberi nezanupf ndichitorwa mavideo pamwe nekunzi anloka foni yako isa password yefoni yako ndakazviramba zvose izvi saka ndo zvimwe zvezvinhu zvakaita kuti ndinyanyorohwa
ko vaiti kudii nezvemusangano wamaienda kunopinda kuvictoria falls
musangano wamuri kunoenda ndewei uye musangano uyu tinofungira kuti pamwe une chekuita nekudisturba sadic summit yanga iripo masvondo anoteera achone vakandirova kusvika mushure mekunge ndafenda ndakazomuka ndichidirwa mvura ndakavharwa kumesho nejira vaindidira mvura nebhaketi ndapepura kudaro ndipo pavakazonditi ndichinje nhumbi dzandakapfeka vachitora munhumbi mubackground aiva ndinaro raiva nembatya dzangu dzataizonopfeka kuvic falls vakanditi ndidzore mafuta vachitira kuti vange vachi kuti vasaone kuti ndarohwa sezvo hembe dzananga ndakapfeka dzanga dzabharuka mwiri wese vazara ropa vakandigera bvudzi rangu randoti rasarana ndinaro
vakakugerai nei
nebanga vachiita rimwe racho rekudzupura nemaoko izvi zvakatanga kuma 1 dzemasikati kusvika kuma 8 dzemanheru apo vakazondikanda mumaoko emapurisa mapurisa akazotitora akaenda nesu kuHarare Central.
Maipomerwa mhosva yei apa?
Takazowanikwa taakupomerwa mhosva inonzi disorderly conduct. Yainzi takanga tichinge taprotesta kukoti pakanga papinda vatimba nevamwe vetripc vakasungwa izvo zvinova musi wacho wakaitwa koti acho tanga tichitomboriko.
Vanga vari munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende nhasi yazivisa kuti mapato ezanupf necitizens coalition for change gore rino achapiwa mamiriyoni makumi manomwe emadhora ari emazig pasi pemutemo wepolitical parties finance act asi hurumende haisi kunyatsobuda pachena kuti iri kupa chikwata chipi chebato retriplec mari iyi inobva kuhurumende ichipiwa mapato anenge awana zvikamu zvishanu kubva muzana kana kudarika musarudzo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso muGovernment Gazette, gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, vati ZANUPF ichawana mari inodarika mamiriyoni makumana nemanomwe kana kuti 47.8 million mushure mekuwana zvikamu makumi matanhatu nechidimbu kubva muzana musarudzo dza2023. Ukuwo TCCC ichawana maziga anodarika mamiriyoni makumi maviri nemaviri kana kuti 22.1 million mushure mekuwana zvikamu makumi matatu nechimwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 31.5%. Studio 7 payabata vaZiyambi varamba kutaura kuti vachapa chikwata chipi cheTRIPOC sezvo paine zvikwata zvitatu vaZiyambi vati vanoziva bato rimwe chete vakati ndiro richapiwa mari asi mapato ose matatu akaendesa mapepa asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti mari ichaenda kune vari kuzviti munyori mukuru weTRIPOC vasengezo chavangu. Vachavangu vaudza Studio 7 kuti chakakosha ndechekuti bato reTRIPOC richawana mari uye ichabatsira pakusimbisa musangano.
Hazvina basa kuti ndeani anowana mari kuti tese TRIPOC.
Mutauri wechikwata cheTRIPOC chinotungamirirwa navaJameson Timba vaPromise Mukwananzi vaudza Studio 7 kuti vane chivimbo kuti vachapiwawo mari iyi.
Vanonzi reTRIPOC mutungamiri waro anozikanwa haiendi akakwikwidza nemaMPs nemacouncillors vayo. Kana mari chizopiwa umwe munhu zvinenge zvekutotyora mutemo nezveumbavha zvisinei nekuteedzera zviri mubumbiro remutemo.
Vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati kushandiswa kwemari iyi hakuna kujeka uye ingadai ichishandiswa kuvaka migwagwa, zvikoro nezvipatara. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kumashoko muzano PF vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti harisi dambudziko kuti mari ichashandiswa sei.
Mari idzi zvanyanya kukosha kuti dzisabve from a taxpayers, endi kana dzikatadza kubva kuma taxpayers dzakufanwa kunge dzichibva kupidza kufanwa kunge dzichibva kune vanhu vanenge vakasununguka zvavo kuti vange vachipawo mari kumapato avanosapota avanofarira.
Kunyange hazvo mapato achapiwa mari iyi ari kufara kuti ichavandudza mashandiro avo. Vanongora zvematongerwo enyika vaStanford Nyatsanza vanoshanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaudza Studio 7 kuti mari iyi ngaiongororwe mashandiro ayo.
Saka itarisiro yedu kuti panopera gore panobuda Auditor General's report paya toonawo audit iri specific to the use of this money nema political parties aya.
Zvichitevera chiziviso chanhasi chasara kuti bazi rezvemari richiburitsa mari iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nhasi ave makore mashanu kubva zvashaya vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vamwe vana veZimbabwe vachiti zvinhu zviri kutonyanya kuoma pasi pehurumende yava Emmerson Mnangagwa, avakapinda pachigaro muna 2017 mushure mekubviswa kwavaMugabe pachigaro nemauto. Vari kuchema kuti zvinhu zvanyanya kuoma, vari kupomera hurumende yavaMnangagwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanhu nekunyaradza vanopikisa hurumende kuburikidza nekuvakanda kumajeri. Asi vanotsigira hurumende yavaMugabe vanoramba zvipomerwa izvi vachiti ndinodzokorora. Asi vanotsigira hurumende yavaMnangagwa vanoramba zvipomerwa izvi vachiti hurumende yaita zvikuru kwazvo mukati memakore mashanu ayapinda. VaMugabe vakashaya musi wa 6 Gunyana 2019 kuSingapore. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya.
Chiripo ndechekuti pakapinda vaMnangagwa vakataura kuti vachagadzirudza yaikanganisiwa navaMugabe. Tichida kuti deno vaMnangagwa vakanyora zvese zvaikanganisiwa navaMugabe, vakangoita opositi vachigadziridza paidi pasina dambudziko. Asi onaiko zvino vanorwira kodzero dzevanhu vaakunyanya kusungwa. Mamiriro akaita upfumi hwenyika pakafa vaMugabe Harare yaifambika, iko zvinhu haichafambiki. Makomba muzhira awanda, magetsi ari kunyanya kuenda. Izvi kuchinja kwemari, mashandisirwo emari pakaenda vaMugabe kwakuna maagribond, iko zvino kwaana mavhigi, mavhigi acho hapana zvaari kuita. Saka kuti nyatsotarisa kuona kuti chii chaicita chanyatsogadziridzwa navaMnangagwa, zviri kushayikwa nini.
Vamwe vanoti afanaka, musi here maakuti nguva yavaMugabe zvinhu zvava zvakanaka nokuti havachisipo?
Aiwa, isusu hatina kuti nguva yavaMugabe zvinhu zvava zvakanaka, zvinhu zvakatoshata. In fact vaMugabe ndio vakasiya yatingati muchirungu legacy kana zvinoroondo yeutsinye neurombo huri muZimbabwe, ndio vakatanga nazvo. Nokuti vaMnangagwa kahanditi vakanga vachitonga vaMugabe makore akawanda. Saka isusu hatisi kuti vaMugabe vakanga vachinatsa, tiri kuti mataurirwo akaitwa navaMnangagwa kuti andikapinda muutongi, handitiwo vakatiwo vanoperera vanhu. The voice of the people is the voice of God. Saka iko zvino izvi racho raGod rati handisikana kutomboriona, zvichireva kuti machinjiro ari kuita zvinhu ikompre haasiwo akanga akatidzwa navaMnangagwa.
Munofunga here kuti vaMnangagwa vangadai vabva vagadzirisa mhosho dzakasiya dzaiswa navaMugabe mumakore ese avanga vatonga aida kusvika makumi mana?
Hauyo mubvunzo wakanaka, nokuti ivo pavakatora chigaro vakatora chigaro vachiti within 100 days, kana kuti pavainyatsotsvaga rutsigiro rwechikampeni ndo vaititaura vega vachiti ndichagadzirisa zvinhu zvese munguva yandinenge ndichitonga. Saka kugadzirisa upfumi hwenyika munyinyina hazvide makore makumi masere, ivo makore mashanu avakatonga iwawawa paide pakuratidza kuti pane kusimukira kuri kuita zvimwe zvinhu.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions Zimbabwe vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Iko zvino tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana vechikoro gumi nevanomwe vafa pa Hillside and Russia Primary mudunhu renyeri kuKenya apo moto watanga kubvira usiku ivo vakarara. Vamwe vana gumi nevatatu vakuvara zvakaipisisa. Mutungamiri wenyika yeKenya waWilliam Ruto vati nyaya iyi inyaya inorwadza zvachose, vakati vakonzera moto uyu vacharangwa zvakaomarara. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky nasi vasangana muGermany nenyika makumi mashanu dziri kubatsira nyika yavo muhondo neRussia. America inoti ichapa Ukraine mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora kana kuti $250 million. Gurukotaro zvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaLloyd Austin vanoti musangano uyu uri kuuya panguva yakaoma Ukraine apo iri kurwisana zvakasimba neRussia uye kurwisana kuchenderera mberi mudunhu reDonbas nemamwe matunhu. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Apo ari kuenderera mberi nehondo yake iri kunze kwemutemo uye yehutsinye, mutungamiri weRussia Vladimir Putin anga achiramba achirwisa vanhuwo zvavo muUkraine, kunyanya vana vadiki. Imwe yemhosva dzakanyanya kuipisisa dzakaparwa neRussia kuvanhu vemuUkraine kupambwa nekuendeswa kwezviuru nezviuru zvevana kuRussia mumatunhu akatorwa neRussia nekuBelarus zvisina mvumo yevabereki vavo. Ava vana vane vabereki vakaurayiwa mukurwiswa kana kusungwa nemapurisa mumatunhu ari pasi peRussia, vana vakaparadzaniswa nevabereki vavo munzvimbo dzine hondo. Vamwe vakapambwa kubva mumasangano ari pasi pehurumende yeUkraine mumatunhu akapindwa neRussia ndo vakaendeswa kunzvimbo idzi. Vamwe vakaendeswa kumakamba ezvirongwa zvekudzidza munguva yechirimo kana kuti summer camps nevabereki vavo, vaifunga kuti nzvimbo idzi dzakachengetedzeka asi havana kuzoona vana vavo zvakare. Vana vakapambwa ava vari kudzidziswa zvidzidzo zvine chinangwa chekusimudzira Russia kana kuti propaganda, kukanganiswa mafungiro avo uye nekupiwa zvidzidzo zvechiuto. Vari kudzidziswa pfungwa yekuda Russia kunyangwe vari kuzadzwa nemashoko ekunyepa akanangana nekuti varase nhoroondo, tsika nemutauro zveUkraine. Muna kurume 2023, mushure mekutara kuti kupambwa kwevana vekuUkraine kunokodzera kuve mhosva dzehondo, mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu nekuponda, dare reInternational Criminal Court rakabudisa magwaro ekusunga mutungamiri weRussia Vladimir Putin naamai Maria Lvova-Belova, komishina anoona nezvekodzero dzevana muRussia. Chirimo chapfuura, America yakaisa pazvirango makambani maviri eRussia nevanhuwo zvavo gumi nemumwe nekuve nechekuita kwavo nekuendeswa kwevana vekuUkraine kumakamba ekudzidziswa kuti vade Russia. Uye musi wanyamavhuvhu 24 gore rino, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rakaisa pazvirango sangano reMovement of the First rinotungamirwa neRussia riri sangano revechidiki nevatungamiri varo vatatu nekuve nechekuita nekuedza kumanikidzira kudzidziswa zvakare kwevana vemuUkraine. Movement of the First rakaumbwa naVladimir Putin muna zvita 2022 kuburikidza nezvirongwa zvaro zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mitambo yekutevedzera hondo pamwe nekudzidza kugadzirira zvikwanisiro zvemuhondo. Sangano iri riri kudzidzisa zvakare vana vekuUkraine kusanganisira avo vakaendeswa kuRussia zviri kunze kwemutemo. Vana ndivo remangwana uye nyika inorasikirwa nevana vayo haina remangwana. Vladimir Putin anozviziva izvi. Kuburikidza nekudzima ruzivo rwenhoroondo netsika zveUkraine kubva mupfungwa dzevana vayo, Putin ane tarisiro yekuumba pasva remangwana rayo kuti rifanane nenhoroondo yake yakapombonyoka uye kushata. Hafanirwe kubvumizwa kuita izvozvo. Hurumende yeAmerica icharamba ichitsigira Ukraine apo inenge ichidzivirira rusununguko rwayo nevana vayo kubva kuchisimba cheRussia. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa neRussia kuvana vemuUkraine. Munhau dzemitambo. Mumutambo wenhabvu weAfrica Cup of Nations watambirwa kuMandela Stadium kuKampala kuUganda, Zimbabwe yaita mangange 0-0 neKenya. Zvichakadaro, mushure mekukwikwidza zvine mutsindo mumakwikwi e2024 Olympics akaitwa kuFrance mwedzi wapera, mumhanyi wemijaho ye200 meters wekuZimbabwe tapiwa naShemakarau apiwa ruremekedzo rukuru kwazvo kubva kuguta reHobbs mudunhu reNew Mexico, uko meya veguta iri vaSam Cobb nechipiri vakazivisa nezvekutarwa kwemusi wa3 Gunyana sezuva retapiwa naShe Makarau Day. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 naMakarau.
Ndiri kunzwa kufara chaizvo nekuti zvinhu zvandanga ndisina kutarisira. Asi ndinongopa mbiri nerukudzo kuna Mwari nekuti ndivo zvaita kuti zvinhu izvi zviitike, asi ndiri kunzwa kufara.
Ungatitsananguriro kuti rwendo rwako rwekumaolympics rwakafamba sei?
Rwendo rwangu rwekumaolympics rwakafamba zvakanaka, rwakafamba zvandange ndakatarisira. Ndinongotenda Mwari nekuti ndivangu ari mutungamiriri pana zvose. Ndakatungamidza Mwari pakutanga pazvinhu zvose zvandakaita kumaolympics. Ndakafara nokuti tungamidza kwandakaita Mwari kwandipa maresults akanaka. Asi ndiri kunzwa kufara, zvanga zvinoreruka, asi Mwari vakapindira, Mwari vakatipa maresults akanaka. Tikamirira nyika yedu yeZimbabwe ine zvakanaka. Nini nemwoyo wangu makanaka Ishe charamba. Tikamirira nyika yedu ine zvakanaka. Vanotaura vaitaura zvavo, asi hatina kuda kuzviteerera. Nokuti susu taiziva zvatainge tafambira maolympics. Saka ndinongotenda Mwari nekundigonesa kwavakaita, nekundipa simba kundibvisa kubva pasipasi kundiisa kumusoro.
Wakatambirwa sei pawakadzoka kubva kumaolympics aya ekuParis?
Pandakabva kumaolympics ndakadzokera kuchikoro kwanaimbove ndiri kunonzi kuNew Mexico Junior College. Ndakasvika ndakamirirwa nemateammates angu nemamwe macoaches emasports. Vakanditambira zvakanaka chaizvo, ndikaitwa interview, ndatengerwa dinner, ndikaitwa zvakawanda. Vakafarawo neperformance yangu, vakandiendesawo out, vakanditirawo zvinhu zvakawanda ndiri ikoko. Zvandisina mboitirwa nenyika yangu, asi ndinongotenda Mwari nekuti Mwari vakandiisa munzvimbo iyoyo and pandiri nhasi ndiMwari.
Uyo anga ari mumhanyi wemujaho we200 meters tapiwa naShemakarau achitaura naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 ari kuHobbs mudunhu reNew Mexico muno muAmerica. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
PaStudio 7 mhani hama dzangu, ndinokumbirawo mumbotibvunzirawo vanhu vakaita saponyati uyo wemapurisa nauyo vanoti Rosavare oro ane here umwomo mbotaura naye weZANU-PF. Vanoti vanhu ava vari kusungwa vari kupara mhosva, ende mhosva dzavanonzi vanopara dzinowanikwa dzichiwanikwa dzichionekwa mumafoni nokunzi vari kutaura kutsutsuzera violence zvokunetsana mukurarama. Asi ndinokumbira kuziva kuti uya murume wokumbotaura nyaya yekuti chamisa pasi naye, kana ndichiti chamisa pasi naye anofanirwa kufa, ichiri kuferifeiwa nyaya yacho here nanhasi?
Ndine goko regokwe. Tiri kunzwa makuhwa ekuti Blue Movement inenge yava pachinhanho chepamusoro. Ndozvazvinoita makuhwa anofamba. Asi chikuru chatongoda kuziva ndechekuti yakasiyanei neCCC. Musiyano wandongoona inowandogona kuona ndeyekungoti haina sengeso chavamwe. Yakasiyanei neCCC? Ichagadzirisa zvipi? Zviya zvatakaudzewa kuti by June next year pane paitikwa rerun hazvina wakapindura. Kuda chimwe chichazosiyana ndechekuti kudai inenge ine mastructures neconstitution hameno.
Ini changa ndichikumbirawo nehurumende iri kutonga kana kuna baba vamunangagwa, ngavativakirewo magrounds. Zvinonyadzisa nyika yakafanana neZimbabwe nyika inopfume zvokuti tinonotambira bhora kune dzimwe nyika. Tinoziva kumobiliza vanhu chinhu chidikidiki. Kugadzira magiraundi ikoko kunoita kuti vanhu vakufariri. Ehungu vakagadzira pariamendi takazviona. Rodhi dziri kugadzirwa pashomani pashoma. Asi magirounds ngaagadzirwe.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei na Studio 7.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm 7.
Muchikamu chedu chemagitare chasvondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naIvan Zisininga weStudio 7 nemuimbi wechidiki anoridza ngoma kana kuti madrum. Primo Dzua anoimba nechikwata cheCFI Praise and Worship Team chiri muno muAmerica.
Christian Fellowship International, it's an interdict conference, so I'm the drummer.
Munorama drum.
Yes.
Losaka Logunoso Bama Dudu Chow.
Dudu Chow, my nickname.
Makashi Tanga says a Gurama drums.
Yeah, it's a long story. Started when I was 3 years old, you know, playing goma, you know, that's traditional.
Kuno Kumuno Garakupi.
No Garaku, Pennsylvania, Philadelphia.
Mm-hmm. Munenge muchirova muri ikoko futi here kana kuti nemakuitawo zvimwe zvakawanda.
So during the week we'll be doing something, doing works, driver, chauffeur, shona is like chauffeur.
Alright.
Weekends, that's when we go to Tama music. Yeah, yakatanga 2 years, chitori chiri dzamuchechi.
Alright.
Saka iri ngoma.
Saka iko zvinezvi pamuchiri kuramba muri mumagitara pamuri kurova kuchechi chete here kana kuti maakurova kwese kwese?
Ya, yeah, most of the time kuchechi. Kana tikawanawo kwatiri kudiwawo kusiri kuchechi kuchato.
Vamwe vaimbi vamakashandawo navo kubva kumashure kusvika nhasi ndivanaani timboteera nhoroondo yenyu?
2003 ndaishanda naMechanic Manyeruke. Ndikashanda nemamwe makore akazoteera, ndikashanda naBhetani Basina Wako, ndikashanda naMatias Nefungisai zvakavapana mashaya, Caroline Chiwenga vakawanda, ndikashanda nemamisini zakawanda.
Vechidiki vari kumusha vari muno vari kwakasiyana-siyana, mungavapewo mashoko api ekuvakurudzira vanoda kuramba vachiitawo zvamunoita imi zvekuridzaridza izvo?
Chandakuvaudza ndechekuti vanofanira kuramba vakatarisa kwada kuenda. Havafaniri kuluza mwoyo, kupera chido neskill yavo. Ramba uchingoda kuwedzera kuenda kumberi kwavasvika pamusoro.
Vanoda kukudaidzaiwo kuti muzombovaroyera vanokuwanai?
Vanotiso chachiitika ndechekuti tichiri kuumba chikwata chakaumbika. Soon tinenge taane website and social media platforms.
So it was a Friday, nasi tombonzwa chikwata cheCFI Praise and Worship. Primo ari pama drums achirova ngoma. Manzwa hurukuru yaitwa naPrimo Dzua anoridza ngoma nechikwata cheCFI Praise and Worship Team muAmerica naIvan Zisininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm nhasi apo tiri kutarisa makore mashanu kubva zvashaya vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Pane zvashanduka here zvamuri kuona? Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Standikle Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VO.